Chagaura for Hollywood under the co-pioneering Zimbabwe Championship of Performing Arts, and Jairus will participate in Makwikwi Women's World Championships of Performing Arts.
Wakabuda sei pa Makwikwi aya pane mamendura wakawana here.
Ndakabuda zvakanaka. Ini ndakazowana 2 magold ne 2 masilver, ndakazowana gold nembira because ndinoita mbira nemazvimba. Saka ndakawana nema instrumental nema silver nema vocal nema original works.
Wakatanga rini kuridza mbira uyezve unotambirwa sei nevamwe?
Ine 10 years saka izvino ndane 7 years ndichitamba ma instruments aya.
Zvii zvaungati wakadzidza ikoko kuno kuAmerica zvauchanodzidzisawo vamwe kumusha?
Ndinoudza kuti vanhu vanoita performing arts vasanyare kuti vaexpose art yavo. Ndichavayeuchidza kuti vauye pamastage kuti vaite maperforming arts kuti vazozivikanwawo nevamwe globally nenationally ofit.
Semusikana wechidiki wakawana rutsigiro here kubva kune vabereki vako kuti uzosvika pawasvika apa?
I suppose ndandinayo yakanyanyisa and ndinoziva kuti kana ndandisina support iyoyo ndinenge ndichitombozipanapa. Vabereki vangu vakandibatsira zvekuti pamaprojects angu ese ekuita fundraising kubvira January. Patakaita festival yemarimba muna May takakwanisa kuti zvikopa ito zivikanwe ipapo. Takawana sponsorship makopurates akasiyana-siyana. Ndakasapotwa nevabereki vangu ese kubvira January.
Vazhinji vangada kuziva kuti iko kuno kuAmerica zvakanyatso kubata moyo ndezvipi zvaungade kuti vamwewo vazowana vachiwana advantage kwazviri munguva inotevera?
Experience yekuHollywood yakasiyana zvekuti takaenda kuUniversal Studios and takaona kuese mamovie nematv show atinoona patv everyday tichiendeswa pamarides akasiyana. Saka ndakaona kuti experience iyo inofanira kutowanikwa nevanhu vese varimo, ifanira kutoitwa nevanhu vese vari munyika yedu muZimbabwe.